tine 17 companies dziri kutibatsira gore rino dzenge dzakarepresentwa pano paZinmexo kuno kuAtlanta weekend inoyi.
Mungatitsananguro kuti vamwe vemakambani vachange varipo ndevapi uyezve pane mamwe makambani ari kubva kuZimbabwe here?
Hapana iri kubva kuZimbabwe gore rino, asi vari kuno kuAmerica vakawanda vamagona kuziva. Pane Nua Models iri based South Africa, ne NKM Technologies iri based kuDC, kune Sada.com iri based kuCalifornia, kuna Chiwandiwe and Associates Legal Services iri based kuno kuAtlanta, kune nonzi Tim Gourmet Galo Delicious Services iri based kuDallas, tengesa mamarinade nema hot sauces, kune iyo inonzi Zimex Business Consortium, kune movie producer anonzi Nick Zemura arusha movie yake for the first time anonzi My Lady, kune mai vanonzi Mai Nyabadza vakanyora bhuku ravo vanovatengesa kuno, kune Mai Marime vanoita African fashion couture, kune inonzi Adon Styles inoita African jewelry.
Pane vamwe vachange vachifadza vanhu here pamutambo wenyu uyu weZim Expo wegore rino vamakakoka kubva kuZimbabwe uyezve ndivanani?
Tinavo vatakakoka kubva kuZimbabwe. Wekutanga ndi anonzi Shastro anoimba music inonakidza inofadza zvikuru mosi kune vechipwere, ne anonzi Taro negitari musikana anoimba negitari rake asi ari kuimba negrupu ya Zivana yemasango ari kubva kuDallas nebhendi rake asi anonzi Taro negitari ari kubva kuZimbabwe ari kusvika manji, you know, anytime now. Umwe futi watakakoka anonzi Nox anga achifara manenge kuuya kuno asi haana kuzowana visa rake kuembasi chechitatu, saka akazobuda mumutambo.
Zvakakosha sei kuti imi munge mune mitambo yakadai takanyanyotarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kwakadai sekuno kuAmerica?
Munoziva pasi rose vanhu vose vanogona kubatana, mukaona maChinese vanogara vese, maIndian vanogara vese, ivi vamwe vekuAfrica kunoana Ghana kuye kuye nekunaana Ethiopia vanozviita vachibudirira. Isu weZimbabwe tisanga tiri kusharura kumashure kuwana nguva nemukana wekusangana pamwe chete tichipururudzira masuccess edu isu vanhu veZimbabwe. Kanoona zvakakosha kuti tigone kusimudzira magariro edu, culture yedu, chikafu chedu, zviito zvedu sevana veZimbabwe vakabva kunyika kumwe chete vane chinovasungira pamwe chete chinonzi Zimbabwe. Saka tiri kuzviita gore negore tichibatsira kuti vanhu timboona mukana wekukurukura ngechimanyika, chimboonana nechindevere navanhu vatakamboona tiri kuhigh school.
Pane zvitsva zvamungati muchange muchiparura here pane mutambo wegore rino?
Tinoti Friday toite dinner, Saturday toite Miss Zimbabwe neBusiness Expo, Sunday toite soccer tournament. Asi tinomboise golf tournament muso Friday, tomboisa gospel festival muso Sunday, tomboisa a concert inside Miss Zimbabwe. No, just spicing it up a little bit.